Afrika yakakura asi haifaniri kutorwa sekunge inyika imwe chete uye ine zvakanikwa zvakawanda netsika nemagariro zvinoda kunzwisisika. Inewo nhoroondo yokurwira rusununguko senyika dzakawanda dzakanonoka kuwana kuzvitonga kuzere. Asi kunyangwe Afrika iri iyo ine uwandu hwevanhu huri kuwedzera zvakanyanya kudarika mamwe matunhu pasi rose, Afrika haisa hayo mumatare anoziya nyaya dzakakosha pasi rino. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti munhu achapinda muwhite house angave vadonald trump verepublicans kana kuti vajoe biden vemademocrats anoda kuti auye nehwaro hwakasimba mukuridzana neafrica munyaya dzezveupfumi nekudzivirirwa kwenyika. Pachitariswa nhoroondo yekuridzana neafrica, vatrump vanozivikanwa nekutukirira nyika dzemuafrica nehaiti. Anoongorora nyaya dzemuafrica paforeign policy institute vamichael welsh vanoti
He used famously this expletive to refer to a number of countries in Africa, and then he pursued a strategy and a policy.
Munozviziva ini kuti vakashandisa mashoko ekutukirira dzimwe nyika dzemuAfrica, asi pakudyidzana nenyika dzemuAfrica, vaTrump vakaedza kugadzirisa mamwe matambudziko ainetsa pano neapo, asi hapana hapo zvikuru zvavakaita.
VaBiden vakaedza kuita mushandira pamwe neAfrica, asi kazhinji kacho vanenge vainyanya kutarisa zviri kuitwa neRussia muAfrica, uyevo vaikudza kubatsira Israel. Nyanzvi munyaya dzezvekuzvidzana nenyika dzemuAfrica paCenter for Strategic and International Studies vaCameron Hudson vanoti,
I think Africans are also looking well beyond our policies in Africa, looking at
Nofunga Africa iri kutarisa kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika dziri muMiddle East, hondo iri muGaza semenzaniso, kutsigira kuri kuita America, Israel, kana kuti zvavari kutaura zvekuti nyika dzemuAfrica dzisadyidzana neRussia. Zviri kuitwa navaBiden izvi hazvisi kupa kuti vawane vanasahwira vakawanda muAfrica.
Izvi ndizvo zvakabudiswa pachena neSouth Africa payakaendesa Israel kudare reInternational Court of Justice ichiti yainge yapara mhosva dzehondo mukuuraya vanhu vasina mhaka muGaza ichityora chibvumirano cheUnited Nations Genocide Convention. Asi hurumende yavaBiden payakabvunzwa neVoice of America nezvenyaya iyi vakangoti hapana humbowo. Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vanoti izvi zvinopa vamwe vasingawirirani neAmerica mukana wekupinda muAfrica nyore. Mudzidzi wepaMiddle East Institute ari kuita zvidzidzo zveEgypt nenyika dzekumabuda zuva kweAfrica, Miret Mabarak anoti,
You're going to need that credibility because at one point someone is going to say another superpower is going to
Unoda chiremera ichocho nekuti imwe nyika yakabudirira inogona kunguuya yotora mukana iwoyo. Inongotika hainei nezvekodzero dzevanhu munyika dzepasi rino. Zvinova nyore kutanga kudyidzana.
VaHudson vanoti panopera sarudzo America ichasangana neAfrica yashanduka.
I think that any new American president is going to have to grapple with the declining influence that Washington has
Zvinofunga mutungamiri wenyika yeAmerica achasarudzwa achasangana nematambudziko akanyanya sezvo kudyidzana pakati peAfrica neAmerica kwaderera pari zvino. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vave kumira semusambangwena panyaya dzekodzero dzavo uye vari kutaura nezwi rimwe.
Panogona hapo kuva nemukana wekuumbidzira hukama sezvo madzimai avaTrump navaBiden akamboenda kuAfrica kunyika dzinoti Namibia, Egypt neMalawi. VaBiden vakatumirawo mutevedzeri wavo amai Kamala Harris kuGhana, Tanzania neZambia. Asi vaBiden navaTrump havana havo kumbobvira vaenda kuAfrica. Nyaya iyi yatumirwa naAnita Powell weVoice of America News. Mukaiverengerwa neni tanonoka wande weVOA Studio 7 Washington DC.